This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, chikumi 12, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vapa mutongo uchidarada zvinhu zvekuti kusuwa vanhu uye nekusunga vanhu nemutemo unozikufemeshe nekufutisana kuti mandiri mfura kodzero dzinhau nekuti mandiita krimi mavhiki nekemishirongo vanzi haufaniri kunga uri mo hauna kodzero hauna kunaka muZimbabwe.
Dare reconstitutional court rinoti nyaya yekusunga vatori venhau vachinzi vasvibisa mazita evamwe vanhu inotyora bumbiro remitemo.
Zvinorwadza, zvinosuwisa kuti zvabuda pachena kuti hurumende vashandi vayo vainoda chaivo mapurisa nemauto nekuti ndo vari kupuhwa mari tese kusvika gore rapera pamberi pedu tese ende pane vashandi vari munyika muno vachawana mari after Christmas.
Vashandi vehurumende vogunun'una nenyaya yekushandurwa-shandurwa kwemazuva ekutambira mihoro yavo. VMDC voita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyika.
Nyanzvi dzozeya kodzero dzevanhu vakaremara muNew York.
Makwikwi eWorld Cup otanga muBrazil nhasi. Tichakupai zvizere nezvemitambo iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reconstitutional court nhasi rapa mutongo wekuti nyaya yekusunga vatori venhau vachinzi vanenge vasvibisa mazita evanhu kana kuti defamation kutyora bumbiro remitemo yenyika. Dare rati nyaya yekuti vanhu vakandwe mujeri kwemakore maviri vachinzi vasvibisa mazita evanhu haina nematuro ose. Nyaya iyi yainge iri pakati pevaimbova chipangamazano chagavhuna weRBZ vamunyaradzi Kereke nevatori venhau veStandard vane vanji Madanire navanqaba Machazi. Vaviri ava vainge vanyora mashoko ekuti kambani yavakereke yeGreen Card Medical Aid Society yainge yotadza kubhadhara nhengo dzayo zvakanzi navakereke kusvibisa zita ravo ndokubva vakwira dare. Vatori venhau ava vakaendesawo hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vachiti yainge yoshandisa mitemo inotyora kodzero dzevanhu nekodzero dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Dare guru seZimbabwe ratinoti Constitutional Court ndiro rapa mutongo unofadza zvikuru nhasi. Vatiri kuzwa kufara chaizvo sezvisarwa zveZimbabwe kunyanyanya isu vanoita zvenhau. Vapawo mutongo uchitaura nezvenyaya dzekuti kusuwa vanhu uye nekusunga vanhu nemutemo unonzi defamation wekufutisana kuti mandiri mufura kodzero dzinhau nekuti mandiita krimi mavhiki nekemishirongo vanzi haufaniri kunga uri mo hauna kodzero hauna kunaka muZimbabwe.
Ko iyo hurumende yanzi inokwanisa here kupikisa mutongo uyu wamafunda?
Hurumende yanzi wamunangagwa vanova minister of justice wanzi kana vaine shungu dzekuda kupokana kuti aiwa mutemo wekrimi defamation tinouda sezvavanogara vachimbotaura wanzi kana vaine shungu dzakadaro ngavaende kudare vakwanise kutaurira dare kuti ndozvavari kuda here. Asi dare registrar wekuconstitutional court audzwa kunzi akurumidze kuita kuti nyaya iyi inzwike kana vamunangagwa vachida kusvikisa kuti mutemo uyu wakanaka muZimbabwe. Asi wazoudzwa zvakare kunzi kana vachida kuti mutemo uyu urambe uripo kana vachida kuita application yavo ngavaite zvinhu zvinonzi inoendera pamberi vataure zvinhu zvinzvitsva kwete zvakambotaurwa kare panova panyaya yakambohwinwawo kuconstitutional court gore rapfuura yainubva kwaVincent Kahiya avati makure majonalisi vachinzi taura izvimwe zvinhu zvitsva kwete kungotaura kwamakagara muchitaura. Asi dare guru nhasi tirikufanira kuvataura kuti mutemo uyo crimi defamation unokanganisa freedom of expression.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare.
Tichiri panyaya dzekumatare edzimosva, mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Esther Muremba nhasi vapa nhengo dzechechi yeJohan Masowe wechishanu mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zana remadhora pamunhu oga oga. Nhengo makumi maviri neina idzi dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekurova mapurisa, mutoro wenhau nenhengo dzeApostolic Christian Council of Zimbabwe kubudiriro. Dare ramagistrate raimbenge ranyima nhengo idzi mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo dzechechi idzi dziri kutiwo dzakarohwa nemapurisa dziri muusungwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA.
Vashandi vehurumende vari kutsutsumwa zvikuru neurongwa hwaburitswa nehurumende wekushandura mazuva ekutambira mari dzavo dzemihoro kubva mwedzi uno kusvika muna zvita. Izvi zvinotevera kuburitswa kwaitwa nehurumende gwaro rinoratidza mazuva achatambiriswa mari vashandi ava kubva mwedzi uno kusvika muna zvita wegore rino. Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti danho iri rinoratidza kuti hurumende iri kuomerwa nezvinhu munyaya dzemari uye hapana chinoratidza kuti mazuva matsva ayaburitsa aya ichakwanisa kuvatevedzera nemazvo. Vamwewo ndo vari kunyunyuta kuti sei hurumende yaramba yangotanga kupa vari muchiuto mihoro pane kuti dai yavaita kuti vachinja nemazuva nevamwe vashandi. Gwaro idzva iri rinoratidza kuti mauto ndiwo anenge achitanga kutambira vozoteverwa nevari muboka rezvedzidzo kutevera vamwe vashandi vehurumende vose kupedzisira vari pamudyandigere. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri rinokanganisa zvirongwa zvevashandi vayo mune zvakawanda uye havana chokwadi chekuti richateverwa nemazvo. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanotiwo havatambire nemufaro danho iri vakazivisawo kuti vanotyira kuti hurumende yatangira vamwe vashandi rwinzira yakashata yekubhadhara naye vashandi vavo.
Zvinorwadza, zvinosuwisa kuti zvabuda pachena kuti hurumende vashandi vayo vainoda chaivo mapurisa nemauto nekuti ndo vari kupuhwa mari pese kusvika gore rapera pamberi pedu tese. Ende pane vashandi vari munyika muno vachawana mari after Christmas. Handizivi kuti ihurumende yevanhu vatema herei. Zima aseti ngaibude kapa kuti vashandi vayo vari kuremekezwa. Chiripo ndechekuti hurumende yaakudzidzisa mamwe maemployer ese hukoronyera nekuti ndoona sekuti machinese manigerian vanhu vese vane maflea market vese varumu nevamwe vechitema vatopuhwa mukana vanoshandirwa kumapurasi kuti vanongotsidza payday pavadira unenge uchingodzoka nokombirira unzi inga hurumende iri kutadza wani kuita zvinhu. Totavira kuti dai hurumende yainyatsobuda pachena kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Saka imi zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende ndezvipi?
Sababa vane vana vavo vakaenzana vavanoda vese ngavaite zvekuti mwedzi uno masoja anotangawo, mwedzi unouya maticha otevera, mwedzi unouya rest of civil service yopedzisira, mwedzi unotevera rest of civil service yotangawo, maticha oenda kwechitatu, masoja ouya kwechipiri, kwete kubva varamba vachingoti masoja masoja nekuti ndo vane puti here isu hatida.
Saka mune matanha muri kutorawo here ekupikisa danho irori?
Isusu sePTZ tega tiri kunyora tsamba asi tikuda kukurudzira vamwe vanhu vekuApex kuti vanhu veApex we ngatiregera kurara nezamu mukanwa, ngatimukei, ngatiendei tinosangana nehurumende itiudze kuti sei zvinhu zviri kudai nekuti iye zvino zvikwereti zvedu zviri kuhurumende zvawandisa ende pane nyaya dzawandisa dzisina kutsananguro. Saka tiri kuti Apex ngaimuke, vanoitungamirira dai vabuda magubeze mavari hongu kuri kutonhora vamwe vari kutya tsando asi tiri kuti vamwe vashandi vese havatorina chekufuga. Apex ngaimuke titaure nehurumende, ihurumende yedu iyi.
Vanga vari munyore mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare. Mutauriri wesangano rezvematongerwo enyika reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhokuchivasa vanotiwo vanoshora zvikuru danho ratorwa nehurumende yeZANU-PF iri vachiti kutyora kodzero dzevashandi.
Isusu sesangano reNCA toona sokuti havafani kukupa madho dzakasiyana pamwedzi wega wega sanaora vakaita. Toona sokuti ngapave pane dhei rimwe chete rinonzi handopa mangotoana muhoro wavo Saka ndoti ndoza tachinya kunyika izvozvo. Tachinyika onyaya kuti tikatatura tiona kuti bato rezanu PF rinenge rakutotanga kukambera zve2018. Saka kuti vanhu havangatangi kuita zvekuti vakutotsvaga simba a2018 apa vachitotadza kuti vapedze rimwe chete zvaro rekuti maSivil Servants anga achiwana mari yavo.
Imi zvamuri kunyanyonyunyuta nazvo zvii padanho iri? Tichiona kuti vashandi vanenge vachingozopedzisira vangopiwa mari dzavo.
Tiri kuti kana munhu akapa madhezi akasiyana nokuti kwatiri kubva uku vashandi vanga vachitoshayiwa mari yaisingawanikwi nemadhezi vaakutako. Saka zviri kuitwa izvi ndezvekuti tichatozosikawo kuti panguva ingoti madhezi acho avapa ivayo vanenge vachitotadza kusangana nawo. Saka nyaya yekutiza kuti pange pane dhei rimwe chete kunyaya yekuti vazowanikwa maexplanations ekuti sei vanhu vashayiwa mari, vozonziva chii chinenge chaitika kuti vanhu vange vasina mari, nekuti hapanawo futi tingati explanation yakakwana kuti sei zviri kuitwa izvozvo. Saka zvinoratidza kuti sezvo pasina chinhu chakakwana kuti sei madhezi achisiyana sehurumende iripo yezanupi hatitarisiri kuti vanhu chaizvaivo kuti vakunyanya kukoshesa nyaya yemuhoro yevashandi ava. Saka sesangana tiri kuti aiwa no ngapave pane dhei rimwe chete pamwe rinonzi iri ndosalari dhe ndozvakagara zvimwe zvidhana ndozvoitwa izvozvo. Saka tiri kuti aiwa kana vashandi vakazogara vasingazivi kuti vachawana here muhoro wavo, vachawana zvaita sei, toona sokuti kutyora kodzero dzevashandi.
Mune matanho amuchatorawo here kutsigira vashandi padanho iri?
Tatotaura mutetinezi nedemo kuti isusu tichatoenda kukoti tichatora hurumende yezanupiefu iripo nevanhu vepublic service vakapa anaunzimendiyo toenda nao kumadirekiti mhosva kuti tione kuti zviri pamutemo here kuti vange vachipa madhezi akasiyana siyana semasalari dhezi. Toona sokuti hazvisi pamutemo. Tichaenda kumadirekiti mhosva tichidai vangapave pane zuva rimwe chete rinonzi ndo zuva ririkuwana vashandi salari yavo.
Vanga vari mutauriri wenca vamadhoc Chivasa vari parunare muHarare nestudio 7.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti vanhu mamiriyoni mazana matanhatu ane makumi mashanu pasi rose vakaremara, asi pavanhu ava makumi masere kubva muzana vanonzi vari muAfrica. Sangano reUnited Nations riri kuita musangano kuNew York kuedza kuzeya nyaya dzine chekuita nevakaremara. Zimbabwe yakatumirawo nhengo dzayo kuti tinzwe nezvemararamiro evanhu vakaremara. Tabata mukuru wesangano reDisabled Women Support Organization, amai Rejoice Timire, tikavabvunza nezvekukosha kwemisangano yakadai.
Izvo misangano yakadai yakatikoshera zvakanyanya samadzimai anorarama neurema kana kuti savanhu vanorarama neurema, nokuti izvi zvinoita kuti hurumende yedu ione kuti zvinoitwawo kune dzimwe nyika, zvinoita kuti vaone kuti aiwa munhu akaremara anogonawo kupindwa basa, munhu akaremara anogonawo kuenda kuchikoro, munhu akaremara anogonawo kuvawo mubhizinesi, zvisinei nekuti wakaremara akapiwa mukana wacho.
Tichitarisawo zvinoitika imo muZimbabwe umo, mungati vakaremara vanopiwa kodzero dzavo here dzizere kana kuti pane basa richiri kuda kuitwa?
Pane basa guru richiri kuda kuitwa, nokuti kudai kuzvikoro vachitiwo vakaita mainstreaming kuti vakaremara nevasina kuremara vafunge pamwe chete. Pachine zvikawanda zvichiri kuda kuitwa, nokuti zvikoro zvacho zvakavakwa kudhara, hapana marampu, hapana matoilets, hapana maticha acho maspecial teachers, hapana nzvimbo zvinofanira kushandiswa nemwana wakaremara. Tingapa mufananidzo wekuti mwana asingaoni, pane pasina kana chinhu chinoshandiswa chekuti pave nebrain. Kana asingatauri, hapana kana maticha acho anoziva kana sign language. Saka izvozvo zvinopa kuti tiotiti haisati zvanyatsomira zvakanaka. Kana tikatarisa kumabasa, vanhu vakaremarawo vawani variko vakawanda, hautombovawani kana kuri kuindastry.
Mukuru wesangano reDisabled Women Support Organization, amai Rejoice Timire, vanga vari parunare muHarare.
Masangano akazvimirira oga achitungamirwa nesangano reZim Rights nhasi aparura chirongwa chekukurudzira zvitaurwa zveZimbabwe kuti zvipe nhumbi, chikafu, magumbeze nezvimwe kubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko remafashamo emvura, zvikuru vari kugara kuChingwizi Holding Camp kumasvingo ava vakatamiswa kubva kunzvimbo yeTokwe Mukosi. Chirongwa ichi chichaenderera mberi kusvika musi wa21 Chikumi, Apo mutambo mukuru uchaitwa vaimbi vane mukurumbira vachitandadza vanhu. Abel Chikomo ndiwo mukuru weZimbabwe Human Rights Forum. Ngatinzwe hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7 pamusoro penyaya iye.
Chirongwa ichi chaparurwa muzuva ranhasi chitungamirirwa neZimu Rights. Inova inotungamirirwa navamachisa. Chirongwa chekubatsira hama neshamwari dzedu dzakawirana nedambudziko remafashama emvura. Tokwe mukosi yematebeland north nekumashonaland. Chiri kukurudzira icho kuti vanhu zvisabva zveZimbabwe zviuyewo zvibatsire hama neshamwari pane patiki pavanogona napo. Vangakwanisa kubatsira nekupa hanzu dzekupfeka nyangwe dzine tsaru sipo nezvimwe zvakadai zvekushandisa. Saka musi wa21 panenge paine mutambo wekuti vanhu vachinge vachisangana kuBelgravia muno muHarare. Panenge paine vanhu vakawanda vanoita zvekuimba vachikurudzirawo nyaya iyi yekuti ngatibatsirane isu sevana veZimbabwe.
Mukuparira kwamaita chirongwa ichi maona achichitambirwa zvakaitawo sei nevanhu?
Tichiona kuti vanhu vanenge vari kufara nekuti pakutanga tanga chaipo chirongwa ichaingova chekunyorerana pakati pamaemail nemumapepa. Asi kusvika pazuva ranhasi zvazvoita kuti paite parurwa kwechirongwa ichi inyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanga vataridza ivo kuti vari kudawo kuwana chekuita nezveurongwa ihwohwo pazuva iri. Ndinoimba kuti musi wa21 tichaona vanhu vakawanda vachibuda vachiuya vachizobatsirana nesu pamwe chete nevamwe vemuno munyika medu kubatsira hama dzedu dzakavirwa nedambudziko remvura.
Kune avo vanenge vachida kubatsira kuti vange vachiunza hanzu idzi nezvimwe zvavanokwanisa kubatsira nazvo vanonge vachizvoendesa kupi?
Parizvino vanhu vanokwanisa kuunza hanzu idzi nezvimwe zvakadaro mumaofisis eZimu Rights ari muna 4th Street muHarare muno kana kuti vanogona kuzvichengeta ivo vouya nazvo kuBelgravia musi wa21 wacho.
Mafambiro anenge akamira sei sekutozva kuti mazuva ano zvinhu zvakaomera vanhu vazhinji kusvika kuBelgravia inenge iri nyore herefu vanhu vanenge vari kubva kunana Budiriro kana vari kubva kunana Glenora kune dzimwe nzvimbo vanofamba sei?
Iya, pari zvino urongwa ndihwekuti sekuti tiri kuda kuti vanhu ngatibatsirane pachedu tinge tasvira kuti vanhu vanokwanisa kutsvaka nzira dzavo dzekusvika ikoko. Asi vane chido chekuti vanoda kubatsira asi havana transport yekuti vakwanise kufamba vanosununguka zvakare kuuya. Pazuva iroro Simu Rights inenge yakazvipira kubatsira vanenge vakwanisa kuuya kana vatadza kuwana mari dzekufambisa kuti vapiwe mari dzekufambisa.
Vanga vari vaAbel Chikomo vanove director weZimbabwe Human Rights Forum vachitaura parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Pane nhengo yeMDC Renewal Team yasungwa muHarare ichibomerwa mhosva yekuedza kubomba muzinda webato reMDCT mwedzi wapfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mapurisa nhasi asunga nhengo yeboka revechidiki reMDC Renewal Team vaLeonard Dendera avo vari kuchikwata chinonzi chiri kutungamirirwa navatenda EBT vachivapomera mhosva yekuedza kubomba mahofisi eMDC paHarvest House mwedzi wapera. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati mapurisa ari kumbochengetedza vaDendera zvichitevera kumbobvunzurudzwa kumapurisa kwakamboitwa mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora mwedzi wapera. Izvi zvakatevera nyaya yavaDendera yekupomera vaMwonzora mhosva yekuvarova. Asi vaMwonzora vakawanikwa vasina mhosva sezvo painzi pakarohwa vaDendera vainge vari kumasvingo kumusangano weMDCT zvavakakwanisa kupa humbo hwakagutsa mapurisa. Asi zvinonziwo zvichitevera kubvunzurudzwa kwakaitwa vaMwonzora pamwe nevamwe vanochengetedza pamahofisi eMDCT aya ndivo pakabuda mashoko ekuti vaDendera vakamhanyiswa nevanochengetedza pamuzinda weMDCT apa vachida kupisa mahofisi aya. Amai Charamba vati vachiri kumbonyatsoferefeta nyaya iyi isati yaendeswa kumatare. Mune imwewo nyaya mutauriri weboka revechidiki muMDCT vaClifford Hlachwayo vaudza vatori venhau kuti vacharatidzira munguva pfupi inotevera vachinyunyuta nenyaya yekuoma kwaita upenyu munyika.
Vana veZimbabwe vari kusimuka, vana veZimbabwe vari kuratidzira. Iyi haisi nyaya yekuti MDC kana kuti chi, inyaya yekuti vana veZimbabwe vana dhora muhomwe. Every election mugaba anoti tiri kupa mabasa. election yega yega tuli mabasa but gwendo guno aiwa tomada mabasa iwawo tichapinda mrod
vaenderera mberi vachiti bato ravo riri kushushikana zvikuru kuti hurumende haisi kutevedzera bumbiro remitemo panyaya yedzidzo iro rinoti hurumende inosungirwa kuona kuti vana vekupuraimari vese vakwanisa kuenda kuchikoro pachena. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe devi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dzemudct, mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai nhasi vaita musangano nedare ravo remakurukota repadivi kana kuti alternative cabinet kuti vazeye zviri kuitika munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Chris Gande westudio 7 aita hurukuro nemutauriri wemudct vadouglas Mwonzora.
Takataura nyaya dzeindigenization, land question, zim asset, constitution nenyaya yemaelectoral reforms pamwe chete nenyaya yecorruption. Chekutanga taura nenyaya yekukanganisika kwakuita upfumi muZimbabwe nenyaya yechirongwa cheindigenization. Tichiti kuonesana kuti indigenization iyi yaifanira kucreata mabasa aisvika 2 million asi hapana zviri kuitika. Paindigenization zviri kubatsira chete vanhu veZanu PF. Toenda panyaya yeminda, taura zvakare nenyaya yekuti ongororo yakabuda iri kupangidza iyo kuti mashefu makuru ndo aitora minda yese yakanaka wobvapo wopa vana vavo kusanganisira vana vane makore angaita 10 years vanga vachipiwa minda iwavo. Zvichireva kuti
mungatiudza kuti musangano uyu wanga une vanhu vangani?
Musangano uyu wanga uine makurukota anosvika gumi nevapfumbamwe, tingati 19, tisingasanganisire vamwe vashanu yatinoti planning commission pamwe chete na president. Zvichireva izvo kuti vanga ine vanhu vanosvika 25. Iri alternative kucabinet yava Mugabe. Tinodzeya nguva nenguva yezviri kuitika munyika tichionesana kuti isu kana taakutonga tinotonga sei. Asi chinhu chikurukuru chatataura nacho ndichi ndezvekuti vana veZimbabwe vakanyeperwa neZanu PF, vakanyeperwa naMugabe, vakanzi zvinhu zvichanaka asi zvinhu zvatinyanyisa kuipa.
Zvinoreva here kuti nhengo dzese dzekabhineti yenyu dzanga dziriko kana kuti varipo vamwe vasina kuuya?
Nhengo dzedu dzekabhineti dzanga dziripo dzese. Sekuziva kwamunoita vamwe vakabhenga vari mukabhineti iyoyo ndavaditi navamadzore namai masaiti vakanga vari mukabhineti iyoyo asi vakasarudza kuenda.
Mutauriri wemudct vadouglas Mwonzora vari parunhare muHarare naChris Gande westudio 7.
Kambani yeZesa neZuro yakazivisa kuti ichange ichidzima magetsi zvakanyanya munguva ino yechando. Zesa inoti haisi kukwanisa kugaya magetsi anodiwa uye munguva ino yechando vanhu vanenge vachishandisawo magetsi akawanda. Asi izvi zviri kutarisirwa kukanganisa zvinhu mumakambani anoshandisa magetsi. Vanhuwo vari kugunun'una vachiti izvi zvichakonzerawo matambudziko kwavari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington Mihlo Makulu. Tatanga nekubvunza vaMangoma kuti vanoshamisika here nezvoitwa neZesa.
Hazvisi kundishamisa nekuti pakapera inclusive government pachiuya vamabhaire nezanupie zvinhu zvatakange takaronga kuti zvinofanira kuitwa zvakatanga kurongonora. Saka vakatanga kurongonora zvinova zvataridza kuti zvekuti magetsi achinge ariko kune vanhu zvinoita zvishoma. Saka hazvisi kundishamisa, zvichatoramba zvichitonyanya kushata. Kutoti zvinozobatsirwa nekuti manhu makambani mazhinji ari kuramba achivhara, ndo anozongoti magetsi angaisenzesa oregera kusenzesa. Otherwise zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka.
VaMihlo Makulu, munoti kudii nenyaya yemagetsi?
Nyaya yemagetsi inyaya yaita kuti vanhu vave vashushikana. Zvinosanganisira vagari vemudzimba vanoita zvezvemakambani. Nekuti kana kusina magetsi hamukwanisi kunge muchiita kuti mishina inge ichishanda. Saka inyaya yatonetsa muZimbabwe chaizvo. Takanzwa veZesa vachitaura kuti izvo zviri kukonzerwa nekuti izvo tamu chando asi isi kufunga kwedu ndekwekuti izvo chando munhu wese anoziva kuti chinouya saka tinoziva kuti magetsi anenge achidiwa akati wandei nekuti vanhu vanenge vachishandisa zvinhu zvakaita semahita vamwe vanenge vachidzisa mvura nekuti kune muchitonhora kuti vakwanise kugesa saka kuti magetsi anowanda anodiwa zvakanyanya muchando inyaya inozivikanwa nemunhu wese asi toona kunge zvinenge zviri kuratidza kusarongeka kwakakwana pamusoro pezesa ichigadzirira nyaya yechando.
Todzoka kwamuri vamangoma mati pane zvamanga maronga muri muhurumende mubatanidzwa kuti munge muchigadzirisa dambudziko iri ndezvipi izvi?
Zvokutanga tichinge taita management yaikwanisa kunzwisisa kuti chii chinoda kuitwa. Vamwe vacho vakasvika vakadzingwa vakanga vafa nonzi sudurukai nekuti hamukwanisi vobva vanzi dzokai. Saka munenge maakudzokera pare paya pamange masiya. Chechipiri tekunge tiine board maboard members chaivo anoona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here iwo wakasvikondosandudzirwawo zvakare wochiona maprojects atakunge tasiya tagadzira ekuti kutange kuwakwa kariba nehwange kariba wakazotadza kuipudzunura saka iri kuwakwa asi hwange yakabva yatomira zvachose tenge takagadzira kuti kuitwe nyaya yemasolar generator station ndiyo makazonzwa kunzi yazopiwa vanhu vairi matenda acho isu tenge tati inofanira kuitwa seindependent power producer asingadi kuti apiwe mari nehurumende kana nezese nekuti munhu wese anoziva kuti zese yacho haina mari saka kupa tenda yomunoziva kuti hapana kwazvinosvika dai sola iyoyo yakatoitwa iye zvino ingadai yakutosenza magetsi acho aakurerukira vanhu poita zvimwe zvataita kuti nyaya yemaprepaid meters nyaya yemasmart meters zvese zvakasvikonobhorongonyo saka hapana zvinhu zvinenge zvichifamba chaizvo tadzokera kuya kwekuti anenge achinzi ndishefu ndiye anofanira kupiwa magetsi vanobhadhara voshaya magetsi.
Vamehlo makulu, mukati here nyaya yeuori ndo yapa kuti zvinhu zvibva zvaenda kumawere kudai?
Ndichati zvikonzero zviri kuita kuti nyaya yezesa inge iri pairi zvira zvakati wandei iyo yataurwa iyoyo yekuti izvo kune vamwe vanhu vari kushandisa magetsi vasingabhadhari even yemaprepaid takatonzwa kuti kune vamwe vanhu vakaiswa maprepaid vanga vava kutaurori nevanhu vemakambani anga anzi aise maprepaid mita zvacho kuti vaise waya dzekuti izvo dzisapfuure nepamita saka ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti izvo atoti malekages aya ari kuita kuti mari yacho ite shoma iri kupinda muzesa.
Tinotenda manzwa kubva kuna vaWashington Mehlo Makulu navaElton Mangoma vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Nasi mitambo yeWorld Cup iri kutarisirwa kutanga manherano kuBrazil, Brazil ichitamba neCroatia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelous Mhlanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Ezra Chisaswanda.
Vanhu vari kufara chaizvo vanosimuka vanorwenda kumabhawa kunoona nhabvu nhasi vafara nekuti World Cup yatotanga varotarisa kuona chikwadi cheBrazil Croatia zvakare vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti maybe nenyaya yemagetsi zesa zvichanetsa nhasi manheru because vanoita inonzi load shedding saka vari kuchema vari kukumbira kuzesa kuti vasadzime magetsi varegerezve load shedding usiku kuti vanhu vaone bhora saka vanhu vakawanda vari kuchema-chema vazivi kuti vachariona bhora kana kuti havasi kuriona saka that's why vanhu vese vachibva kumalocation vachiuya mutown kunoona kumabhawa nekuti kumabhawa kune majenarata.
Tombotarisa izvo zvikwata zvichange zvichitamba nhasi Brazil neCroatia munyika vari kuti chii semaonero enyu?
Munyika vanhu vakawanda vari kutarisa chikwata cheBrazil senyika iri kutohosta World Cup kuti ndiyo ichahwina nekuti vari kuti Brazil ikangobuda tournament yese yatofa nekuti chikwata cheBrazil chikuratidza kuti pari zvino nenyaya yemaprotest nenyaya yemademonstration maybe vakabuda zvichanetsa kuchaita musindo Dasawa rakawanda rufuwa kuti maybe vanochimana chikwata che Brazil tiwine nasi uno.
Tichitarisa kuti Africa pari zvino yakamirirwa iyo nezvikwata zvishanu. Vazhinji vari kuti iyo vari kuona zvipi zvichibudirira kuendera mberi.
Vatarisa chikwata che Ghana nekuti chakaita zvakanaka mugore ra 2010 ku South Africa. Vari kutarisa kuti Ghana inobudirira zvakare vatarisa chikwata che Cote d'Ivoire nekuti chine vanhu vari ne experience ne Cameroon. Asi vari kuti zvakare chikwata
Tash.